Vachimina vanoiswa mudare nevamwe vaviri vanoti muzvare Leticia Muteliso naCharles Machaingira vachipomerwa mhosva yekurova vaThomas Moyo. VaMachaingira mushandi wekanzuro yeGweru. Vachimina navaMachaingira vakabvunzurudzwa nemapurisa nezuro paGweru Central Police Station ndokunzi vauye kudare nhasi, asi muzvare Muteliso vakarara muchitokisi. Vatatu ava vanonzi vaive pakati pevamwe vanhu mazana maviri vari kunzi vakarova vaMoyo nemusi wechina pakudzanai bus terminus. Gwaro remapurisa rinoratidza kuti vaMoyo nevamwe vaviri vanoti vaOshe Maviki namuzvare Rumbidzai waungana vakasvika pakudzanai bus terminus musi wechitatu, vakazodzokerazve panzvimbo iyi musi wechina vachiti vaifanirwa kutora mitero kubva kumabhazi nemakombi anopinda panzvimbo iyi. Gwaro remapurisa iri rinotiwo nemusi wechina wekare pakauya mhomho yevanhu yakanangana navaMoyo ichibvunza kuti vaive vapiwa nani mvumo yekutora mitero iyi, uye mukusawirirana kwakazoitika pashure vaMoyo vakazorohwa nevamwe vevanhu ava vakakwanisa kuona vamhanyarirwi vatatu vari pakati pevanhu ava. Gweta riri kumirira vachimina namuzvare Muteliso vaWellington Davira vaudza dare kuti muzvare Muteliso vakatyorerwa kodzero dzavo nekurariswa muchitokisi, vakatiwo zvinoshamisa kuti vaviri ava vari kupomerwa mhosva ivo varivo vakatanga kuenda kumapurisa kunomhanyarira vaMoyo vacho kuti zvavaive vachiita zvekutora mitero kubva kumakombi nemabhazi zvakange zvisiri pamutemo sezvo vaMoyo vasiri mushandi wekanzuru.
Zvekuti isusu kungosungwa zvavo nekuda kusafamba zvakanaka kunenge kuchiita nyaya idzi. Otherwise mumapepa chavo chaivo akanyorwa nemapurisa vakatonyora kutoti ivava vari kunzi makomplemenja vanhu vakanga vapinda murengi pakudzanai vachida mashoko avo emapurisa pakanzi to collect a certain fee from conventional buses and commuter omnibuses entering kudzanai bus terminal. Avanhu ava vangasina kana kodzero yekukolekta mari izvozvo, ndivo vaitofaranga vari vasungwa. Ava vedu vazoitwa vasungwa vanhu vakanga vatoenda kuti vanotora vanhu vavaendese kumapurisa.
Mutongi wedare amai Beauty Dube vabvunzawo muchuchisi wenyaya iyi vaBernard Nyoni kuti sei muzvare Muteliso vakarariswa muchitokisi izvo zvisina kuitika kune vamwe vaviri vari kupomerwa mhosva imwe chete. Muchuchisi Nyoni vati vachaongorora nyaya iyi. Vadavira vatiwo zvinoshamisa kuti mapurisa aunza nyaya iyi kudare pasina umboo hunobva kumadhokotera hunoratidza kuti vaMoyo vakarohwa sezvavari kutaura, vakati vanoshushikana nemaitiro akadai sezvo achiratidza kuti mapurisa haana kuita basa ravo nemazvo.
Munhu wese ane kodzero yekutitwa zvakafanana zvisinei nekuti ndiani kana kuti anoita nezvei. Saka ndo changa chiri chikumbiro chedu kudare kuti naizvozvo panofanira kuita mainvestigations kumapurisa ikoko kuti zvakafamba sei zvazoita kuti mumwe musungwa arari muchitokisi vamwe vachibudiswa.
Gweta riri kumirira vaMachaingira vaShepherd Mafa vati maonero avo ndeyekuti mapurisa akabata nyaya iyi aine divi raakarerekera. Vati pavakamhanyarira vaMoyo kumapurisa vaMachaingira vakaudzwa kunzi nyaya iyi yaive nezvematongerwo enyika mukati, vakatadza kunzwisisa kuti izvo zvairevei. Mutongi wedare ati nyaya iyi ichaunzwa kudare zvekare musi wa25 Ndira, apo panotarisirwa kutarwa zuva rekutanga kutongwa kwayo. Vakatiwo vatatu ava vachauya kudare vachibva kumba pasina kubhadhariswa mari yechibatiso. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti vachimina vakawanikwa vaine mhosva yavari kupomerwa vanogona kubvisiswa faindi kana kukandwa mujere kwemwedzi isingapfuure mitatu. Izvo zvikaitika hazvibviri ngechigaro chavachimina muparamende sezvo mutemo uchiti munhu anobviswa pachigaro kana atongerwa kugara mujere kwemwedzi mitanhatu kana kudarika. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taura Ishava.